sadiki yagona kuti yaita resolution yekuti aiwaka Zimbabwe maimboti nemasanctions ari targeted muchiti ndava mugabe nemudzimai wavo. Zvino iye zvino hapasisina kuti masanctions achivepo nekuti chekutanga takateedzera constitution tikaenda kumaelections na 2018, maelections akabuda zvakanaka, ZANU-PF ikawina, MDC ikaruza. Saka kana waruza unomirira 45 years. Saka apa hapasisina kuti masanctions ndechi.
Asika pane zvakawanda zvakataurwa nehurumende yeAmerica kana naiyo European Union kuti zvitange zvaitwa zvirangwe zvisati zvabviswa, kunyanya kuvandudza mimwe mitemo inonzi inotyora kodzero dzevanhu.
Iye zvino kwatiri kuparlament uko president vakati varida pachavo ivo vega vakati vanoda kuita mapolitical reforms, malaw reforms, media reforms zvaidiwa nevakati tarira masanctions. Ende takaita tikuita iye zvino taita takabvisa posa tikaita mopa iye zvino takabvisa aipa tikuisa iye zvino tikutotanga svondo rinouya tikutofamba tichibvunza vanhu nebill no one refreedom of information bill tirikufamba naro, Zimbabwe Media Commission bill riri kutouya tikufamba naro, ZIDA bill takapedza iye zvino pari kuvhura parliament tiri kutopinda muparlament kuti tizvifambe takadaro. Saka zvavakati tiite tiri kuita iye zvino mushande commission yaAugust 1 tikuimplimenta zvamarecommendations tiite hurumende iri kuita. Yavakati iyo zvakataurwa nemaobserver pamaelections paya, international observers, eu observers, commonwealth observers, wese aida koobserva tiri kuita implimenti zvavakati tiite marecommendations. Saka tiri kufamba nezvavakati tiite. Saka masanctions achiri kutsvagei pakadaro ndozvataura nesadhikindosaka sadhiki yakuti hatichaziva kuti masanctions yamuri kuda kana kuzvazvino. Saka yati aiwa masanctions taakutaura nemutauro umwe chete sesadhiki kuti aiwa ichi zvekuti Zimbabwe ichiramba iri pamasanctions hatichada ndozvakataura nesadhiki.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaparadza vari kuti nezvakaitika musi wechishanu zvinogona kunetsa kuti vekunze vati zvirango izvi zvibviswe, vachipomera mapurisa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Mapurisa haana kutyora kodzero dzavanhu, vanhu ndovakatyora kodzero dzavo. Koti yakati iyo aiwa imi kuratidzira kwamuri kuda kuita hakusi pamutemo, imboregerai. Dai vanhu vakaregera